Okay, seba thore MDC, the National Gender Secretary, tukuita o program ya tina yu mswa peti kumatebele in South Province, Gwanda Central. Do patinengi tine national event yedu, tiche commemorate 16 days of activism against gender-based violence. Saka program yedu tichai kuti ite ile ili match. So that tizivise community kuti kwezere jemati mai adifani riku zaniri. Tinofara ne program ino because iri kuya ku raise in awareness tichi prevenda ezo tichi eliminator nyaya ze violence against women.
Saka matopiwa here mvumo nemapurisa nekuti tiri kumbonaka bato renyu riri kumbonzi kana riri kumboti kana richida kuita izvo zvekufora izvi kana misangano riri kumborambidzwa.
Mvumo hatisati taipiwa uyezve takatotarisira kuti tiipi. Ndo challenge yatinayo muno muZimbabwe kuti kunyangwe tichida kuita maprograms ano encompassa mudzimai wese whether ndewe political party ipi tinongoinyima. Chini chichiri kutiosa seMDC but tiri kutarisa kumudzimai wese ari panze. Hatina basa kuti mudzimai wezano, hatina basa kuti mudzimai webato rekwani. Because makodzero emadzimai angori holistic, anototora mapato ese. Saka takatarisira kuti vakuru vemapurisa vekugwanda vatotipa clearance, tiri kutoida. Nokuti chinhu chatizi kuchitira iri MDC chete, tiri kuitira mudzimai wese ari panze. But zvisinei tine challenge nenyika yatiri kurarama kuti tinozongonyimwa nyange chinzi da kuchita chichiko. Komberedza munhu wese.
Iko ku idzo kodzero dzemadzimai muZimbabwe mungati dziri kukosheswa here?
Kodzero dzemadzimai muZimbabwe hadzisi kukosheswa. Ndichakupai muenzaniso wehona yanga achifanirwa kuvapo last week iyi. Tichiona mapurisa achitoita kukava mudzimai nebhutsu. Tichiona mapurisa achirova vadzimai vakuru nebutton stick. Saka titori kure nenyaya dzekutoremekedza kodzero dzemadzimai.